Izvi zvinotevera kuitwa musengabere kwakaitwa vaimbomu upotere ava pamuzinda wedhuku refugee camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7, mumwe weavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbomu upotere ava, vabozisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurara nayo pabhodha rePlumtree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya, muno tisina kudya nokuti vari kuti bhajeti davaya, nemari tanyimwa hakuna chatinake, hapana kana chiripo nokuti tatito tsvakazobatoweruerit batire nemari hazina kana chisendi kana kui.
Mumwe wevaimbomu upoteri ava baNqobizita Ndlovu vaudza Studio 7 parunare kuti masoja nemapurisa enyika iyi aya akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumbira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda wedhuku refugee camp kwemakore gumi nemaviri vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore gumi nemaviri. Hatizivi kuti tichatangira papi, apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi reUNHCR panyaya iyi asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muupoteri zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina wokukwanisa kunzwa divi reZimbabwe panyaya iyi sezvo mbiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru weZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende yeBotswana anokatyamadza vachiti dai vanhu ava vapiwa ugaro hweBotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yema human rights nema asylum seekers and so it's been defiled left right and center. Hapana munhu aropiwa maraiti ake. Vanhu vaya vafa vamugara muZimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari padhuku refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa MDC avo vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuwadzwa, vamwe vakaurayiwa, misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.